vachitaura pachiitiko chekukumikidza mabhazi makumi manomwe nematanhatu pasiti womubulawayo nhasi mangwanani vamunangagwa vati vange vane mufaro mukuru kuve pachiitiko ichi vachiti mabhazi aya achabatsira kurerutsira veruzhinji panyaya dzekufamba.
This fleet is expected to go a long way towards revamping our public transport delivery system.
Pakwe mabhazi aya kunotarisirwa kubatsira zvikuru mukumutsiridza basa rokufambiswa kweveruzhinji uye kubatsirawo kuderedza mari dzakakwira dzekufambisa idzo dzanga dzave kubhadharwa neveruzhinji kumaruwa nemumadhorobha.
Pamabhazi akumikidzwa nhasi akawanda acho achaendeswa kumaruwa ekumatunhu emateveland north nemateveland south asi vamunangagwa vati pane mamwe mabhazi ari munzira achashanda muguta rebulawayo. Vati hurumende yakazvipira kudonzvo rayo rekuti mugore ra2030 Zimbabwe ive yave inoverengwa panyika dzakabudirira vakati zvakakosha kuti nyika ive nezvekufambisa zveveruzhinji zvakakwana. Vati hurumende yavo yakaona zvakakosha kumutsurudza kambani yeZimbabwe United Passenger Company ZUPCO. Vati hurumende iri kutenga mabhazi anopfuura chiuru chimwe nemazana matatu achapiwa kukambani iyi.
After the realization that our commuting public has often fallen victim.
Mushure mekuona kuti panguva dzakawanda veruzhinji vanga vave kuomeserwa nevamwe vari mubhizimisi rekutakura vanhu vachivabhadharisa mari dziri pamusorosoro, takaona zvakakosha kumutsurudza kambani yehurumende yeZUPCO. Mabhazi achauya achibva kunyika dzechina, Belarus neSouth Africa.
Vamunangagwa vati makanzuro nehurumende zvinofanirwa kushanda pamwe chete kuitira kuti veruzhinji vagokwanisa kuitirwa zvizere mabasa vanotarisira kuitirwa vakashorawo zvikuru nyaya yehori. Mutungamiri wenyika vatiwo hurumende yavo yakazvipira kuendesa masimba kumatunhu. Vakafa anobata chigaro chemukuru weZupco vaevaristo Madangwa vati Zupco yave nemabhazi anosvika mazana mashanu. Vakafa anobata chigaro chameya webulawayo vamalandi Ncube avo vange varipowo pachiitiko ichi vaudza Studio 7 kuti ibasa remakanzuro emaguta kuti veruzhinji vawane zvifambiso. Vati vanotambira kuvepo kwemabhazi asi vati zvakakosha kuti mabasa achamuka muurongwa uhu apiwe vagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana kuchaendeswa mabhazi aya kwete vekunze.
Nyaya yeZupco should be managed by local authorities. Ndo tine nyaya yemametro transport ukaenda muSouth Africa. Saka muchiziva kuti hurumende yenyika ino inenge ichida kungoita zvese nezvinoitwa nekanzuro, but isusu toti aya mabhazi avo yanoda kunotakura vanhu. Saka tauya kuzomatambira mbira mabhazi wa nekuti mabhazi atengwa nemari inobviswa nevana vemuZimbabwe. Saka ndokwatinotora mabhazi kuti vanhu ngavachikwira mabhazi.
Mumwe mugari va Friday Thomas Piri vatova vanotambira chirongwa chemabhazi ichi asi vakati zvakakoshawo kuti hurumende ione kuti migwagwa yemunyika yagadzirwa vachiti kana izvi zvikasaitwa mabhazi aya achapera kufa nekukasika. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende isangotarisa kunyaya yezvifambiso chete asi kuti ionewo kuti mitengo yezvinhu zvinoshandiswa neveruzhinji zuva nezuva yadzikiswa.
Zvavanyore kune vanhu kuti vachienda kumabasa nekuenda kumamisha ndikuzi vanhu vazhinji vanga kuri kuenda kumusha nenyaya yemudyo wetransport. Saka kana zvazvoda izvi hazvina zvanaka, changosarira kuti mebi chiitiko chekudya kuti mapraizi adzivo pasi because zvetransport iri nyore kudya wakaita nyore futi hazvoita nani o ndo chitikwadza vanhu vazhinji kumbasha hazvinezvovembasha kwasa kutenga kawani pambore but kudya netransport hando
semamwe makambani ehurumende kambani yeZupco yakambogwadama nekuda kwekusaita basa nemazvo kwevaitungamira kambani iyi pamwe chete nehuori. Mukutanga kwegore rino Zupco yanga yasarirwa nemabhazi mazana matatu nemakumi masere mazana maviri nemakumi maviri nerimwe ari mabhazi emakambani akazvimirira akaendesa mabhazi kuZupco pasi pechibvumirano. Guta reHarare range rine mabhazi zana nemakumi mapfumbamwe nemana, Bulawayo ine makumi manomwe nematanhatu, Mutare ine mabhazi makumi matatu nemana, Masvingo gumi nematatu, Gweru ine masere, ukowo Chinoi ine mabhazi maviri chete eZupco. Muna Chikumi mabhazi matsva makumi mana nemanomwe akapiwa kuZupco achibva kuChina neSouth Africa. Hurumende yakanyorera nawo chibvumirano chemabhazi matsva mazana mashanu neBelarus zvichitevera kushanya kwavamunangagwa kunyika iyi munandira. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kana hurumende yavamunangagwa ikasasunga dzisimbe pakugadzirisa nyaya yehuori kumutsurudza kambani iyi nedzimwe dzehurumende kuchashaya basa. Zupco yakaumbwa muna 1980 pakawana nyika kuzvitonga asi kambani yaizikana nekuti Rhodesia Bus Company nyika ichiri pasi peutongi hwevachena. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.